vadzidzi pamogere Tatichas College apo vananzi vakabatira chirwere ichi kubva kune mumwe mudzidzi mumwe chete uyo ananzi akabva kudhorobha rekwekwe iro rakavharwa raputika mhando yedenda recovid-19 rakatangira kuindia iro riri kuuraya vanhu vakawanda uye richitapuriranwa zviri nyore. Mutauriri wekomiti yetask force Masvingo varogers Irimai vati mogeza misheni yambovharwa uye hapana vanhu vachatendedzwa kupinda kana kubuda kusvika denda iri radzikira.
Muprovhinsi yemasvingo taita dambudziko recovid-19 pamogesta mission panova paputika zvakare covid-19 kuvadzidzi vari ipapo wemogesta teachers college. Marecordings edu anoratidza kuti kubva musi wemugovera pane 23 wakabatwa nemusi wesvondo pakaita zvavamwe 40. Asiwo iyo senda yacho iyoyi panguva ino yabva yaitwa quarantine center. Zvazvinoreva ndezvekuti hakusina vanhu vanobvumidzwa kupinda mukati. Varimo mukati imomo vanenge vasingabvumirwo kuchafamba-famba.
Vairimai vatiwo vatiedza kuona kuti mitemo mitsva yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi yakanzi itevedzero nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chimbeka avo vanovawo kuri kuta rezveutano ichatevedzerwa. Vakaenderera mberi vachiti vashandi vebazi rezveutano pamwe nanachiremba vepachipatara chemogeza mission vari mubishi rekuita ongororo yevamwe vadzidzi nevashandi kuti vaone kuti vakatapurirwawo here chirwere ichi.
Saka rapid response team iripo varitori mubishi izvozvi kuti vange vachitesta vamwe. Asiwo iyo senda yacho iyoyi panguva ino yabva yaitwa quarantine center. Matesti edu achiitwa tinenge tichiziviswa kuti zvamira sei mukati imomo. Asiwo kuchengetedzeka kwavo ndokunokosha. Hatina vari kurwara zvakanyanya panguva inoi, vese vari asymptomatic kureva kuti havana masaini chirwere checovid-19. Saka izvozvi vetask force vari mubishi rekurwisana nekuti waone kucontrola situation.
Mogesta mission iri pedyo nedhorobha remasvingo uye ine migwagwa inofamba mabhazi nemakombi anopfuura nevanhu vachienda kumisha iri pedyo pamwe chete negrowth points renemamwa. Vamwe vagari vemunemamwa vakaita savatenda echarumbira vanoti vashandi nevadzidzi vanouya kuzotenga pazvitoro zvavo uye nekudaro vanotyira kuti vanogona kunge vakatapurirwa nechirwere ichi.
Tiri kutya kukuru nekuda kwedambudziko raitika mumogenista rokuputika kwechirwere checovid, nokuti hapana muganhu pakati penemanwa nemogenista mission. Vana vepamogenista vamwe vacho vanga vachitogara muno zvakare vanouya vachitenga chokudya muno mugrowth point. Saka takatosangana navo tichidzidzana kwenguva. Saka zvinogona kunge pane mukana mukuru wokuti chigwere ichi chinogona kunge chatova muno mugrowth point medu. Asi tinotenda hedu zvaitwa nehurumende zvekuisa lockdown mumogenista, nokuti zvichabatsira kuti chirwere ichi chinge chichibatwa uye chichidzivirirwa kupararira kwacho.
Izvi zvinoitika apo vamwe vadzidzi vepachikoro chebondo teachers college vanosvika zana nemakumi maviri vakabata nechirwere ichi mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.